Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge vanoti mutengo wemafuta wakadzika zvikuru pamusika wepasi rose nekudaro vanotengesa mafuta munyika vanofanira kudzikisa mitengo. Mutengo wemafuta pamusika wepasi rose yadzika nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kubva mwedzi mitanhatu yapfuura. VaUndenge vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vemakambani anotengesa mafuta edzimotokari vanofanira kunge vadzikisa mitengo yepeturu nedhiziri musi wa14 ndira usati wadarika, uye vati vachatora matanho akaomarara kumakambani anenge asina kudzikisa mutengo uyu.
Price pa world market ikange yakwira, ndadzika mutemo wekuti panopera masondo maviri mutengo wepetro papump paservice station unofanira kudzika zvichienderana neprice yanga iriko paworld market. Muno muZimbabwe petro yedu, mafuta yedu tinoatenga kubhaira kuMozambique. Mutengo unenge uchichajiwa mutengo wekubhaira. Saka ndiri kutarisira kuti panotengwa oil kubhaira inozotanga kuuya muno nepipe yozoenda pamarket 2 weeks inofanira kunge yapera. Saka Minister weEnergy ndatora matanho ekuti panopera 2 weeks idzodzo price inofanira kunge yaita sei yachinja pamarket.
VaUndenge vatiwo vemakambani anotengesa mafuta kune veruzhinji vanofanira kuzokwidza mitengo yepeturu nedhiziri mushure memasvondo maviri kana mitengo iyi yakwira pamisika yepasi rose.
Inokwanisa kudzika price yekubhaira ichikwanisa kukwira, ndozvimwe chete. Ndatora zvakare matanho ekuti zvikanzi price yakwira kubhaira, makambani zedu anotengesa mafuta muno haafani kuti mangwana acho anzwa kuti price yakwira votogwisa price. Ndava mastocks avanenge vachitengesa e2 weeks aya old price, mutengo wekare anenge asati apera. Izvozvi ndiri kutarisira kuti vachaita zvandataura. Ndava mamwe mazuva aperawo sevaitevera zvataitaura, asi zvikange zvisina kuitwa izvozvo ndinenge ndichizotora matanho andinotora. Ndinezenge tichizoannounza ndava kutora. I don't announce in advance.
Pari zvino makambani anotengesa peturu anoti haasati adzikisa mitengo yepeturu nedhiziri achiti achiri kutengesa mafuta akatenga mitengo isati yadzika pamisika yepasi rose. Asi vaUndenge vati zvinotora masvondo maviri chete kuti makambani apedze kutengesa mafuta anenge ahodha. Pari zvino peturu iri kutengeswa ne$1.50 parita rimwe chete, uye dhiziri iri kutengeswa ne$1.40 parita rimwe chete. VaUndenge vati kana makambani anotengesa mafuta akadzikisa mitengo, peturu inogona kudzika kusvika pamari isingadarike $1.20 parita rimwe chete. Pavabvunzwa kuti sei mutengo wepeturu uchiramba uri pamusoro iyo peturu yacho yave kusanganiswa neethanol inogadzirwa muno, vaUndenge vati chinokonzera izvi inyaya yekudhura kunoita kutakura peturu yacho kubva kwainosanganisirwa kuenda kune veruzhinji.
Tine formula yatinoshandisa muno tichitarisa makosi edu. Nofunga pane nyaya yatingati yatinoti competitiveness. Nofunga munonzwa zvichitaurwa kana naminista wekuindustry kuti makosi edu ekuindustry ari haya muno muregion. Saka kuri kutarisirwa kuti adzikiswe. I think mubvunzo wauri kubvunza uri kunangana neishu yedu yecompetitiveness in terms of makosi edu, because tichitarisa mutengo wefuel pane anonzi madistribution cost, pane anonzi maadministrative cost, pane macharges ekupipeline, pane malefis, pane mataxes. Zvinosiyana from kubva panyika nenyika.
Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mitengo yezvinhu inotarisirwa kudzikawo muzvitoro kana mitengo yemafuta ichinge yadzikiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.